mashoko avatuma namashoko anonzisa ukasha uya anoshungurudza nokuti isu semapoka ari kushanda kuti tisimudzire kodzero dzemwana musikana tiri kuti president vedu vakanga vari kuau summit vakataura soro pekuti tirifanira kutedza child marriage mahead of state anga ariko akaadopta inonzi africa common position paper on ending child marriage in africa zimbabwe wokadhati iyi inotungamirira african union saka mashoko aya tinokatsamadzwa nawo ari kubva kuna atoma naekuti mwana wemakore 12 angawanikwa achiita consent to sex kana kuti anga achiita zvepabonde nevarume savari kunzi vakataura mumapepa zvinhu zvinoshungurudza kuti munhu ane chinzvimbo chakadaro chakaita sechavatomana ari kutaura mashoko akadaro
zvii zvamuri kuurongawo kuita sesangano rinorwira kodzero dzevana
sesangano rinorwira kodzero dzevana nevamwe vatinoshanda navo muarea iyoyi taronga kuti tiri kuita machi musi wechipiri iyo yachaenda kuhofisi yavatomana toisa petition yedu nestatement yatagadzira mugungano ranga tiri nhasi kuna minister of justice kuna minister of women's affairs naivo kuna atomana ende kumeeting yanga tiri vanhu vazhinji vanga vane ukasha vachitodedzera kuti vatomana ngavabvizavo pachigaro ichi nekuti mashoko avo anokatsamadza position yavo vanofanira nge vari munhu vane ungwaru hunoita kuti vachengetedze kodzero dzevana vasikana nedzevana vese vechidiki asi zvavari kunzi vakataura manewspaper izvi zvatikatyamadza zvikuru kwazvo ende vari kutaura zvisiri kuenderana nezvakataura mukuru wenyika paakanga ari kuau summit maererano nekupedza child marriage muzimbabwe.